manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe iri kuchema nevanhu varasikirwa nehama nekuda kwechirwere checoronavirus. Vakuru vakuru vekambani yeSakunda vomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari vachitaura nenyaya yemari yeCommand Agriculture. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti anotarisira kukunda mumutambo wake weWorld Boxing Council Middleweight muna kubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachitaura mashoko anopesana negurukota ravo rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri avakaudza varwehondo yerusununguko kumashonaland west nemusi wesvondo kuti chirwere checoronavirus chiri kuranga nyika dzavanoti dzakatemera Zimbabwe zvirango. Mumashoko ari mubepa nhau reHerald vaMnangagwa havana havo kudoma amai Muchinguri Kashiri nezita asi vati Zimbabwe inochema nevanhu vari kurasikirwa nehama nekuda kwechirwere ichi. Vati Zimbabwe inomira nenyika dzose dzawirwa nedambudziko iri kusanganisira China, Iran neItaly. Hatina kukwanisa kubata amai Muchinguri Kashiri sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Mashoko akakosha akaurwa naPresident. Nechikonzero chekuti tiri pasi nyika dzose dzepasi rese. Tiri pasi peWHO, World Health Organization inova bazi reUnited Nations. Saka kana taurwa nedambudziko rakaita setaurwa naro iri ratangira kuChina rapararira nyika dzose pasi rose kusiya kweshomanene ndikakuti mainly Africa ndo isina kunyanya kuAfrica asi nyika dzevachina dzose dzaAfrica isu seZimbabwe tinoti tinoda kuti nyika idzodzo dzikwanise kuwana simba rokuti dzikunde chirwere ichi hachisiri chirwere chinodiwa kuti chinge chiri munyika ipi kana ipi zvayo. Hurumende yedu yakamira pamashoko ekuti tinoda kubatsirana pasi rese kuti tikunde chirwere ichocho. Kwete ichocho chete, asi tipe zvirwere zvakawanda wanda zvatiri kurwisana nazvo, zvakafanana neHIV and AIDS, zvakafanana netuberculosis, cholera, malaria and so on.
Ko mashoko amai Muchinguri aya ekuti iwo chirwere ichi chiri kuranga nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango, munoaona sei?
Hatina nyika yatinoti ngaibatwe nechirwere ichocho kana kuti ngaisabatwa nechirwere. Tinoda kuti kana zvaitika naturally tobatsirana pasi rese. Tinodaira kuti pane mashoko ari kutaurwa kunzi pane majokes akataurwa ekutaura achiti no manyika dzine masanctions dzakaisa masanctions kuZimbabwe dzinofanira kukuvara kana kufa nechirwere ichocho. That is a joke. It's not an official position of government. It's a mere joke. And we are allowed to joke as government officials. We don't take an offense from that. Saka toda kuti vanhu vanotonzwisisa president is spelled out position in government. Nekuti tiri kuchema nevari kuchema.
muteedzeri wegurukotare zvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutori vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira chipatara cheWilkins muHarare icho chinorapwa vanenge vabatwa nechirwere nezvirwere zvekutapurirana zvakaita secoronavirus. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizere.
Tirikuda kuti su vanhu vazive, vanhu vatirimuke, vanhu vaone nekuchenjera, kuchenjedzwa nguva iripo kuti chirwere ichi chinogona kutiparadza. Chinongova nemangange kana kuti makwikwi nechirwere cheshura matongo kuparadza vanhu kana cheibhola chendakambozikanwa chichiitwa kunana Liberia. Saka tafamba nhasi isi tichiti ngazvitangire patiri, tione kumakanzuro atinotungamirira semusangano weMDC, tione kuti makanzuro aya akagadzirirawo here dambudziko iri kana rikatiwira. Nokuti kazhinji kudzivirira kunokunda kuzorapa, kudzivirira kune simba pane kuzomhanya mhanya toyeuka mvura, kana kuyeuka bako mvura yanaya. Saka izvozvo taenda kuWilkins nhasi kwatati tiongorora, tine kambeni yedu inonzi Zimlock kana kuti Zimbabwe Lockout Corona. Tibvise korona, timise isauya ichiparadza vanhu. Taonawo basa riri kuitwa nemakanzuro, taona basa riri kuitwa nevepaWilkins kugadzirira kuti kana dambudziko rakadai rikatiwira tisawanikwa tisina kuchangamuka kana kuti kuchimbidzika kwekumhanya kana kwekufamba kuti zvirapwe tidzivirire dambudziko iri.
Takanzwawo mai muchinguri nemusi wesvondo vachiti chirwere ichi chauya kuzoranga vakatemera Zimbabwe zvirango. Munoti kudii nemashoko aya?
Chaungati kana paita chirwere chakatangira kuChina, chakatekeshera muEurope, chaenda kuAmerica, chamuAfrica, idzibwaka urwere ka. Panoitwa zveurwere hapadi matongerwo enyika, hapadi, inoseka urema wafa. Haugoni kuseka vamwe urema, uye uchimbosekereko urema, nekuti urema hunotongoshanya chero husingahudi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa neZuro vakadzika matanho akaomarara mukuedza kurwisa pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Vanhu makumi matanhatu nevana vabatwa nechirwere ichi muSouth Africa. Mutori wedu wenhau Moblessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Ramaphosa vakazivisa kuti South Africa kutanga nemusi wechitatu inenge yave kuvhara mimwe miganho yayo uye kurambidza kushanyira kana kutambira vanhu vari kubva kunyika dzabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Italy, South Korea, Iran, Spain, Germany, United States neChina. Zvikoro zviri kuvharwawo musi uyu uye vanhu vakarambidzwa kuungana kusanganisirawo pamitambo. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa mumambure ezviri kuitwa kudzivirira chirwere ichi. VaOffice Jaka avo vanobva kukwekwe vanoti vane chivimbo chekuti South Africa ichakwanisa kupedza dambudziko iri kunyange hazvo riri basa guru.
Inokwanisika kuitika kuti South Africa ikwanise kuendura this problem, but vanofanira kufara maborder one, vanofanira kustopa movement yevanhu nemagathering anoitika pamafunctions akafanana nekuti vanhu vanoungana vachiita mawedding, vanhu vanoungana pamwe vachiita zvikara zvese zvemachechi zviya zvakutombomisa zvinotive right. But ndotemba nayo South Africa kuti inogona kuendura nekuda kuti ine mamachines ainayo akawanda, plus zve dai vaita maroadblocks kuma main roads anopinda muSouth Africa. So vachitesta vanhu vanenge vachipinda vachona vese unobudawo angabuda achadzoke.
Asi vaJaka vanoti vari kunyanyoshungurudzika zvikuru nevana vavo vaviri vari kuita zvidzidzo zveelectrical engineering kuChina.
Nevana vangu tu vari kuChina and vana vanakazvibhadharira ndokamari kuti vaende kuChina vari kuita macourses electrical engineering. Vane vakavharirwa kare kuchikoro kwavari iko vari kutaura kuti ivo havabudi, havatendi kubuda mucampus, futi inotongoita zvokutenga online youya pacampus. But chiri kundishoka inhau yokuti hurumende yedu haisi kukwanisa kuti ito chip in pashinisho shishu kwa mudzi mwenyika varikutora vana vachidzoka kunyika dzavo kuyedu haikwanisi kubatsira vana vedu
vaimanyomboti vanotiwo kunyange hazvo zvaitwa navaRamaphosa zvakanaka zvichakanganisa upfumi hwenyika yavo vaenderera mberi vachiti kumiswa kwemitambo kuchakanganisa kurarama kwevakawanda
tinoonawo pane vamwe vedu vanga vachirarama nekuda kwevachitamba mitambo iyoyi vachita yatotiyo sports betting asi tinoona izvozvi zvichakonzera dambudziko zhinji mukati menyika ino nekuti vanga vachiwana mari muzuva rega roga vacharitsvaga mamwe mabasa akaipa yekuti vawane mari idzodzo nekuda kwekuti zvavaiwaniso zvavaiwana nazvo mari zvii zvakavhawa
chimwe chizvarwa chezimbabwe chechidiki chinogara musouth africa vamunyaradzi mukanyiwa vanoti vanowirirana nemashoko ataurwa navambote
maonero andinoita ine coronavirus chirwere chakashatisa uye chirwere chakaipisa kwazvo zvisinei zvichireva kuti south africa mukanzereri wayaita zvemitambo zvakasiyana-siyana zvayakanzera kuti zvisaitwe munyika mayo ingava iri imwe danho rakanaka kuti panoungana ipapo vanhu ndipo panoita kuti vanhu vave vanowana nokutarirwana hweiyo chirwere ichi
muSouth Africa hamusati hamo matanga kuita chipatapata chakanyanya chekutenga zvinhu muzvitoro sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzine chirwere ichi dzakaita seAmerica, Italy, China neCanada. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nevana vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvedzidzo vaKain Matema richikumbira kuti vasangane nechimbi-chimbi kuti vazeye nzira dzekudzivirira nadzo zvikoro kubva kuchirwere checoronavirus. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo kana ratambira tsamba yePTUZ iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Chokwa chingisi kuti hapana asi kuona kuti coronavirus yasvika mudhuze nemusha wedu. Ndochekutanga chepiri ndechekuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzatotora chipozisheni yekuti zvikoro nemapublic gatherings ngazvimbovharwa. Nepamusana pekuti zvirwere izvi zvikadzimara zvazopinda muvana, especially vana vanenge vari vana vechidiki nehuwandu hwavo, tinogona kunge tatozvisikira mutomuziso nepamusana pekuti tukatarisa zviri kuitika pasi rino rese, chirwere chikatanga nemamiriro akaita health system yedu, tinogona kuzochema mangwana. Saka tati ngatigare tagadzirisa nyaya iyi zvisati zvasvika mumusha. Nepamusana pekuti chiripo ndechekuti tikaramba tichinyeperana tichiti chirwere ichi ndechevarungu ndechevanhu vanotidzvanyirira, tisadza kuona kuti chirwere chapedza chabata nesu tese, tichatozoshorwa ramangwana sevanhu vakatadza kurongekana nekugadzirisa musha wavo vachiona mhepo yembambara ichibva kure.
Saka mawana mhinduro here kubva kuna vaMatema?
Tsamba yaenda kuofisi kwavaMatema nhasi, saka tomirira kuti pamwe mangwana anosvikira mangwana vachatidaidza. Asi kuona kweduka nyaya iyi inyaya yekuti inofanira kutokurumidza kugadziriswa, notikaramba takadaro ikazongodzi yabata tinochema mangwana, nekuti nezvevarairidzi vedu vePTUZ vari kumabhodhi vari kuPlumtree kuRamakhobane vari kuBeit Bridge nevari muzvikoro zviri kuManikaland vese vaa vachakwanisi kudzidzisa nekuti vari kutya taitakurumidza kugadzirisa tisati tapinda mudambudziko. Rikava riko sene time tinokomba nzeta gore richiri nyoro tinosvika kumberi rikagadzirisa zvinhu zvedu nguva iripo.
Asi vaMajongwe, mungaona hurumende ichitora matanho here ipo pasati paita munhu atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe?
Kazhinji kazhinji nyaya iyi togona kuidismisa nekuti takatanga kuona nyika ino ichitobvotsa kuti tine kapasiti yekukwanisa kurwisa korona, tine kapasiti yekudzivirira, tichiziva isu kuti vanhu vanenge vatsva nemoto chaiwo vatinoziva kuti munhu atsva nemoto anoitwa sei. Tiri kuwana vachiwana dambudziko muzvipatara muchinzi mabhandeji ashayikwa, pashayikwa mishonga yekuti vatonhorerwe kutsva kwavari kuita, kwazoti vana korona vatitombozva kuti inotsvagwa pai kana kuti inotsvagwa sei.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vekambani yeSakunda vamira pamberi pekomiti yeParamende inoona nezvemari nhasi, vachipa umbowo nezvekufambiswa kwakaitwa mari yeCommand Agriculture. Mumwe mkuru wekambani iyi vamberi kwazo Charles Chitambo vati kambani iyi yakashandisa mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kwete mabhiriyoni mashanu kana matatu anombotaurwa nevamwe mumapepa nawo. Vati vanofara nebasa ravakaita sezvo vachiti rakabatsira nyika kuti ikowe pakuru. Vativo kambani yavo yaimboshandisa mari yayo mukutenga zvekurimisa. Panyaya yekuti hurumende haina kushambadzira basa iri sezvinodiwa nemutemo kana kuti kuenda kutenda, vati ivo vakangodaidzwa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, tabata sachigaro wekomiti iyi vatenda ibiti.
Chavanyanyotaura kubvuma kuti vakapiwa mari inosvika iyo $1 billion nenyaya yeCommand Agriculture. Vakonfirma zvakare kuti havana kuenda kutenda. Vakonfirma zvakare kuti vaisupply zvinhu zvekuma GM depo pamwe kumapazi evanhu. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa matreasury bills. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa in foreign currency kureserve bank. Ndo zvavakonfirma. Saka isu sedare tanzwa umbu hwese tichazeya zvavataura nezvakataurwa neGMB, nezvakataurwa neMinistry of Agriculture, nezvakataurwa neMinistry of Finance, nezvakataurwa neReserve Bank. Tichazeya tozoenda kusango kwatichazonyora ripoti yedu.
Vanhu vangatarisire kuti munenge manyora gwaro iri riini chaizvo?
Tichifunga kuti ndofunga muna April togona kunonyora gwaro kuzoripresenta kuparliament maybe muna May. But committee icha decide, but I think the hope yedu se committee ndekuti tinopedza kunzwa humbo hwese muna March totizoshandisa April kunyora report nekuzeya evidence ya humbo watakatambira kune vanhu vese vatakanzwa tane zvimwedzi tichiita nyaya yeCommand. Saka takuda kuti tipe zvakataona tozvisa kudare reparamende.
Pane vamwe vachadaidzwa here kukomiti yenyu kana kuti mapedza?
Hongu tinevi traffic gura vatichadaidza, tinevi African Import Export Bank vatichadaidza, then pane nyaya yofuti kuti dzose Ministry of Finance, Reserve Bank, sekunda yacho neGMB zviri mumba imwe chete pamwe chete, because pari zvino panenge pari nekukandirana nyoka. Avachiti bvunza yava.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende mudare reparamende, vatenda ibiti, vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechikristu muSudan vari kupemberera kunamata vakasununguka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vapidigurwa nemauto. Va al-Bashir vaida kuti vanhu vechitendero chechiMoslem chete vatendedzwe kunamata vakasununguka. Nigeria inoti yave kumutsiridza chirongwa chayo chekupemberera nyaya dzekuredza hove chinonzi Agugu Fishing Festival, chainge chamiswa nevanopfurikidza mwero munyika iyi veAl-Shabaab muna 2009 vachirwisa hurumende. Zvinhu zvinorwadza mhuri kunzwa kuti mumwe wavo azviuraya, nekuti nguva zhinji ndufu dzakadai dzinoitika vanhu vasingafungire nekuti mufi anenge asina kumboratidza kuti ndizvo zvaaronga kuita. Mukuzeya dambudziko iri muchirongwa chedu chezveutano nhasi, Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzakawanda muZimbabwe dziri kusangana nedambudziko rekufirwa nemunhu anenge azviuraya, izvo zviri kusiyawo veukama vakawanda vasisataudzane, sezvo dzimwe nguva mufi anenge azviuraya mushure mekurwadziswa nehama kana nezvimwewo zvikunzero. Mumwe murume wechidiki vafara yematenda vanoti vakamboedza kuzviuraya kakawanda apo upenyu hwakatanga kuvaomera mushure mekunge vabereki vavo varambana. Vamutenda vanoti vakatomboedza kuzvidonhedza kubva padenga remafuratsi avaigara muguta reHarare nokuti vaiona sekunge pasisina tariro muupenyu hwavo.
It's a very trying phase whereby kana wanga wajaira kumwa Coca-Cola every day zosvika pakuti mbaa mutorina kana mazowe pamwe Jolly Juice, kana wanga wajaira kuti unoti ukadya nesadza right obva wadya nyama na left then uzinoti ndina mutorina chini. Then you also have to understand the environment and I gara was a flat. Gosha Heights, one of the best flats in town. So the environment was competitive, exactly, because I was comparing myself to my other peers. And the flat by nature was competitive. There were money. Ah, not Muma Dito, I remember. I try my periods, and then I'm my periods. Mama wangu ndo akazozono nda mama periods, and rutsisa nemukaka and stuff.
Vamatenda vanoti vakazowana rubatsiro kubva kunyanzvi dzeutano zvokuti vava kubatsirawo vamwe vavanenge vaona vaine matambudziko akafanana nezvavakambosangana nazvo. Vamatenda vanoti pane mumwe mudzimai wechidiki akamboedza kuzvikanda muna Julius Nyerere wei uyo vakabatsira nekumuendesa kunyanzvi dzeutano dzinoongorora pfungwa.
There's this lady, very nice looking lady, wearing expensive shoes. By that time, I think 2009 with a Gucci shoe. The first time I saw a Gucci shoe in my life. Actually, staring at her shoe. Akaba azi tandem road, but she put a motor. So it was just like everyone was staring at her because Ranga Kapika at that time. Thought she was gonna gold for the first time. We were like, ah, Munapika shit, gold or something like that. First, tandem road. So, and then the car miraculously was stopped. I know them. It became very obvious because Ranga did it. But when my prisoner was kind of put into another car, I was rare passing, I had to my head because at one point I'm not hanging up when I got my glass. Now I got my head, I just drive, I should be cut. So just talking of it's better that way I'm trying to farm from hometown, all the way from Borodo. I can't sleep at home, Babanga Rumba and stuff. Every single night in drink cards was and the road removed and stuff like that.
Dambudziko rakambosangana navamatenda idambudziko guru rakatarisana nevanhu vakawanda pasi rose. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi reutano, Dr. Sacrifice Chirisa, vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa vanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya. Dr. Chirisa vanoti vanhu ava vanogona kunge vari varungu, maIndians, vanhu vakadzidza, varombo, vanowana, vakwegura nevana vadiki avo vari kutora upenyu hwavo nenzira yakada.
Chitaura panyaya yesuicide, tingati ndoku kutora upenyu hwako. Zvinhu zvatinoona kuti zvinoitika zvakanyanya.
Anoona nezveutano hwepfungwa mumusangano weZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti mirizhonga pakati pevanodanana ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasvike pakuzotora upenyu hwavo nokuti vanenge vashaya vekutaurira zvinovanetsa.
Muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzekuatingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake. Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvikamu makumi masere kubva muzana vanorwara nechirwere chedepression icho chinozoguma chakonzera kuti munhu azviuraye. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chedepression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose. Asi Zimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi. Kunyange hazvo mugore ra2017 vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu nemakumi mana vakazviuraya mugore iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Munau dzemitambo, mutambi wetsiva ane mukurumbira munyika Charles Manyuchi avimbisa kupunzira pasi Muhammad Seblaya wekuUganda. Ngatinzwei kubva kumutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Manyuchi ataurira vatori venhau vemitambo kuti Seibhala achawira pasi sezvakangoitawo vamwe vatambi vana avo vakashanya kuZimbabwe ndokutadza kupedza nharaunda dzakatarwa.
Aiwa Manyuchi andokunda because isi takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamuita pepe. I don't think kuti he stands a chance munhu wekuFrance iye. Because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi achange achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation iro akatora muna Gonyana gore rapera pamwe chete nekurwira mukombe weWorld Africa Boxing Association. Mutambi uyu anoti asarwa nemakore mashoma shoma achiri munhandare zvekuti ari kuda kushandisa nguva ino kurwa zvakasimba kuti adzokere kuWBC.
Ndikufunga kuti ndichine makore maviri matatu ekunditamba ndichirwa, nekuti mutambo haudi kuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa33 ndinenge ndambotamba ndamborwa, ende ndofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
WBC ine chiremerera chakasimba kudarika mamwe mabhodhi ese anoita zvetsiva, anoti WBF, WBA neIBF. Asi Manyuchi anoti veruzhinji havana chekutya kuregedza kwake tsiva kana nguva yacho yasvika, sezvo abika vatambi vakawanda vane tarenda muCharles Manyuchi Academy, avo vanokwanisa kupinda mutsoka dzake.
Tina tatenda Benimu nevamwe vakachiva chiriko vachiritosimukawo, nana Evans variko, nekuti tinoti tikasiyawo tikuona future yevanhu vanhu, saka tiri kuvapa mukana kuti vatambere mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurama.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Mnetsi vanoti Saibala ari kutevera munzira yaDiego Galado wekuArgentina, uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Nguva yega yega Charles paanotamba ari kumusha igaro ziva kuti anokunda.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare, kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia, uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karia.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa chedu chelive talk na 8pm nasi tirikutarisa nyaya yechirwere checoronavirus icho chopararira pasi rose chichiuraya vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, tambisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Tarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura mashoko anopesana negurukota ravo rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai opa muchinguri kashiri, panyaya yechirwere checoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira chipatara cheWilkins Hospital vachida kunoona gadziriro yekurwisa chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.